manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC linyaya lichona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tangana zvakare manera anhasi uri musi wechina chivabvu 7 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vabatwa necovid-19 muZimbabwe vachiri 34 uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana. Asi uwandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Studio 7 inotaura nemurume akapora kubva kuchirwere checovid-19.
Covid-19 yatoita kuti upenyu hwedu hutooma kudarika zvavanga uri. Kwava nemirako here inoita kuti isu tichikwanisa kudzidaa kukwanisa kuchiya kubasa mazuva akakwana. Chaimbotitadzisa kuuya kubasa muna December last year, muna January this year kusina covid. Tazoita kuti tichikwanisa kuuya nekuti kwane covid chii chachinja.
Vana mukoti voramba vakatsika madziro padanho rekuenda kubasa kwemazuva maviri chete pasvondo. Makakatanwa oramba achienderera mberi mubato reMDC. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano richiri kuti vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika vachiri 34, vafa vari vana uye vapora vari vashanu. Vanhu vavhenekwa munyika yose vadarika zviuru 10 kana kuti 17,000. MuAfrica yose vanhu vabatwa nechirwere ichi vachidarikawo zviuru 40 kana kuti 49,000 uye vafa nechirwere ichi vachisvika chiuru 950 kana kuti 1,959. Mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kubazi resangano rinoona nezvezvirwere reAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vapora kusvika pari zvino muAfrica yose vanosvika zviuru 10,315 kana kuti 16,315. South Africa neEgypt ndidzo nyika dzine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere checovid-19 muAfrica yose. Pasi rose chirwere ichi chabata vanhu vanodarika 3,300,000 ezviuru uye vafa nechirwere ichi vadarikawo 260,000 ezviuru kana kuti vadarika 260,000. Pavanhu vashanu vanonzi vapora kubva kuchirwere checovid-19, vana vacho imhuri yavasorosa kudya ava nemakore 52 ekuberekwa. Vasakudya vanofungidzira kuti vakabata chirwere ichi apo vakaenda kuDubai. Vasakudya nemhuri yavo vanogara kuruwa mudunhu reMashonaland East. Blessing Zulu Studio 7 abata vasakudya kuti tinzwe zviri kuitika.
Ndinofara kuti kutaura nemi panguva yakadai nichikudza kuti takapora nemhuri yangu yese. Totenda Mwari wamasimba ose wakatiporesa kwakusogona kwedu atida dziri nyasha dzaMwari. Kunyange yesi madokutazi were there but totenda Mwari. Mwari ndiye mukuru pane zvinhu zvose. Saka ndotenda panguva ino nemhuri yese yeZimbabwe yakandinamatira nevese vakandibatsira vakutendai panguva ino kuti aiwa isu semhuri takapona. We are now negative 100%.
Mungatiudza kuti vana chiremba vakaita sei chaizvo kuti vazosvika padonho rokuti imi hamusina chirwere ichi kana kuti muri negative?
Ndirotenda nemubvunzo iwoyo. Zvinoitika ndezvekuti mutemo from who unoti izvoni munhu kana warwara watestwa positive unofanira kana wakunzwa kuti waright unozotestwa kairi kekutanga otestwa unongotora futi ma samples oende sa laboratory utestwa again uone kuti uchiri positive kana negative. Sa apa takatestwa kutanga we negative. Wakazoya kechitu after 3 days tikatestwa again tikaone kuti ndi negative. Saka ndipo unochinjwa pora. Saka takachudzwa nema doctors zvanzi aiwa ma test aita kuita kechitu ese ari right muri negative. Saka mapora mese semuri. Saka muri kuona tiri paine 5 wanhu wakapora ini nemhuri yangu tiri 4 nemumwe asi isusu tiripo tese tiri 4 pa 5 wakari kava.
Saka kutaura kuno mese muri kunzwa zviri nani hapana kana pari kudzimba hapo.
Hapana kana pari kudzimba because zvakatora I think a week after my results abuda takazogara futi 2 weeks tiri mumumba tisambobudi. Tishida unaza kuona kuti tasimba zveshuwa here. Takatotanga kubuda this last weekend muswe Sunday ndipo tatanga kuchibuda panze tanaka kuona kuti fit.
Avanga vari vasosa kudya avanoti vapora kubva muchirwere checovid-19 vashaura vari parunare kuruwa na Blessing Zulu Studio 7. Sangano ravana mukoti reZimbabwe Nurses Association kana kuti ZINA rinoti nhengo dzaro dzicharamba dzichishanda mazuva mairi chete pasvondo kusvika zvichemo zvadzo zvagadziriswa. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Izvi zvinotevera magwaro akabuda mushure memusangano weHealth Apex Council. Hurumende ichiti vakoti vanofanirwa kuchienda kubasa mazuva ose vanotarisirwa sezvo nyika iri mushishire kurwisa kuparara kweutachiona hwecoronavirus. Mutungamiriri weZINA vaEnoch Dongo vati izvi ndizvo zvavakaziviswa pakaitwa musangano wevashandi vezveutano asi vakati havasi kuzotevedzera chisungo ichi. Vadongo vaudza Studio 7 kuti hazvigoni kuti vadzokere kumabasa mari yemuhoro yavo isina kukwidzwa. Vadongo vati chakakonzera kuti vakoti vashande mazuva maviri pasvondo yaive nyaya yekuti hurumende yanga yatadza kuwedzera vashandi ava mari inovakwanira.
Flexible aya hana kungouya akauya after that agreement takaitana nehurumende kuti tichashanda mashandire wayo nokuti takanga takumbira mari kuhurumende yaienderana nemari yatatambira before 1 October 2018 tichiti ngavatipe mari yedu yechishandisa in the bank rate. But hurumende yakati yakanga iri incapacitated kuti itibhadhare mari idzodzo. Yaita izvozvo zvichitaka pakabuda option yekuti titaya mazuva mashoma kubasa kuti tiwane mamwe mazuva ekunotsvagawo zvekuita nekutsvagawo kuedza kuwedzerudza mari tonga tichipuwa nehurumende. Zvino zvinhu izvozvo hazvisati zvagadziriswa ini takaurana kuti tinokwanisa kuzongodzoka chete kunoshanda mazuva akakwana kana hurumende yagadzirisa zvinhu izvozvo. Kwabva kwauya COVID-19 hapana chachinja. COVID-19 yatoita kuti upenyu hwedu hutooma kudarika zvavanga uri. Kwava nemirako here inoita kuti isu tichikwanisa kudzi takukwanisa kuchiya kubasa mazuva akakwana.
Vadongo vatiwo vari kushamiswa nedanho riri kuda kutorwa nehurumende iri vachiti zvinokonzerawo kuti kuzvipatara kuve nevashandi vezveutano vakawanda panguva imwe chete. Vakati izvi zvinogona kukonzera kutapuriranwa kwechirwere checovid-19 zvakanyanya.
Chirwere ichi chirwere chinotapurirana zvakanyanya. Achidi vanhu kuti tinoungana pazvipatara tiungane takawanda mubasa tinotapurirana tigotapurira nemhuri dzedu tigotapurira futi vanhu veZimbabwe. Saka tiri kuti mahospitals anofanira kunga achiita scale down achiita vanhu vashoma pabasa kuitira kuti tinge tine vanhu vanonga vachikwanisa kuzopa maservices kana kuri kuti vamwe vashandi vezveutano vabatira chirwere ichi tinge tine those backup. Saka isu kana hurumende yakuti mwese uyai kubasa mugoungana nezuva rimwe chete mwese everyday muuye makaungana tingazara tese chirwere achazorapa vamwe ndiani.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Fortune Nyamande, vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo savana chiremba vasingawirirani nekuti vanamukoti vashande mazuva mashoma sezvo zvine njodzi kuvarwere, hurumende inofanirwa kutanga yagadzirisa dambudziko riripo rekupa vashandi vezveutano mari dzisingakwani.
Maflex hours akauya nenyaya yekuti masalaries haasi kukwana kuti vanamukoti vaende kubasa. Sanga vagare pasi vagadzirise mari dziri kutambirwa nana chiremba, dziri kutambirwa nemanesis, dziri kutambirwa nemahealth workers ese muZimbabwe. So that nyaya yeflex hours yokuyeisiwa paside.
Sachi Garo wesangano rinoona nezvevashandi vezveutano reHealth Services Board, Dr. Paulina Skosana, vabvuma kuStudio 7 kuti izvi ndizvo zvakabuda pamusangano wakaitwa nevashandi vezveutano, asi vakati havana chekutaura panyaya iyi. Zina yatiwo iri kudzidza kubva kune zviri kuitika kune dzimwe nyika dzekumavirira, uko vashandi vezveutano vari kufa zvakanyanya nekuda kweCOVID-19 nekudara havasi kuzozviisa muna taisireva kana pasina gadziriro yakakwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Kanzuri yechinoi iri kumanikidza vanhu vakawanda vanoshandisa zvivakwa kutengesa zvinhu zvavo kuti vatange vapedza kubhadhara mitero kukanzuru iyi kuitira kuti vapiwe mvumo yekushandisa zvivakwa zvavo. Vanhu ava vakanga vapiwa mwedzi mina kuti vabhadhare maresinesi mushure mekunge vasvitsa zvichemo zvekuti vabhadhare mari iyi pashoma nepashoma. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Zvichitevera kurerutswa kwakaitwa nehurumende kuti mamwe mabhizinisi avhure munguva ino yekuvharwa kwenyika, vemabhizinisi ava vanoti vari kuomeserwa nekanzuro yavo vachinzi vatange vabhadhara mari dzemarezinesi dzakasara dzose kuitira kuti vabvumirwe kuvhura mashopu avo. Vemabhizinisi ava vanoti sezvo vange vasingashande mwedzi wose wapfuura, hapana kwavanowana mari iri kudiwa iyi nekanzuru, kunyange hazvo pakange paine chibvumirano chekuti vange vapedza kubhadhara mitero mumwedzi wakubvumbi. Mari dzemarezinesi dzinotangira pamadhora $500 nemakumi mashanu kana kuti $750 kusvika pamadhora $300 nemazanamanomwe nemakumi mashanu kana kuti $3,750 zvichienderana nekuti bhizinesi rei. VaBernard Mwase ava vanotengesa midziyo inoshandisa magetsi vanoti kanzuro inofanirwa kuvarerutsira nekuvapa nguva yekutsvaga mari panguva iyo vanenge vachishanda. VaMwase vanoti zvimwe zvave kudiwa kuti munhu avhure shopu zvawandisa zvakaita semuchina wekutarisa kupisa muviri kwemunhu anenge auya kuzotenga zvinhu.
Tichinzi titenge matesting kits chithermometer chiyachiya chiri kuita $100, hakuna kwatochitenga nokuti mari yacho iyoyo hatina nokuti tese tanga tingori mulockdown.
Mumwe mudzimai anoita basa rekugadzira misoro yemamwe madzimai, amai Cleopatra Ratidzo, vanoti sezvo vange vasingashande hapana kwavanowana mari iri kudiwa nekanzuru.
Takunzi tibhadhare zvakare malicense, mashop license, mari yacho toiwanepi? Isi takangovhara just sudden necovid, mari yacho pasina kana senda patina kana mari. Kata takasungirira kwacho takanga tanzi 21 days zvakabereka dzimwe 2 weeks, 2 weeks dzikabereka dzimwe 2 weeks. Saka mari yacho tinoiwanepi license?
Mumwe muzvina bhizinesi vaIsraeri Nyandoro vanoti havasi kuramba kubhadhara mari yemarezinesi asi kuti kanzuro inofanirwa kutevedzera hurumende nekumborerutsa kuti vanhu vamboshanda vozobhadhara vawana mari.
Hatisi kuramba nyaya yemashop license, but kanzuro dzinofanira kuziva kuti kana hurumende yakatsvaga payments yemarental chichazoitwa after lockdown. Where do they expect munhu anga asiri pabasa kuti anzi anoona mari yekubhadhara rent? And vari kutiwo they want the rentals in full.
Asi mutauriri wekanzuro yechinhoi vatichaona mulauzi vanoti vakapa vemabhizinisi mwedzi mina kusvika muna kubvumbi kuitira kuti vabhadhare mari dzose dzemarezinesi.
Regai nditi sekanzuro yechinhoi like makanzuros ese malicense tinotarisira kunge achibhadharwa kutanga kwegore, zvinova ndizvo zvatikawirirana nevemashops edu anooparata muno muchinhoi. Zvakadaro takanga tawirirana kuti cutoff date yedu was supposed to be 30 April, ndopa vaifanira kunge vapedza kubhadhara zvese, which was from January, February, March, April.
Vamulauzi vari kukurudzira vose vanoti vari kurambidzwa kuvhura mashop kuti vanoona bazi ravo rinotevera zvikwereti kuitira kuti vaite urongwa hwekuti vachabhadhara mari yemarezinesi yasara iyi sei.
Sekanzure chinoi tunoti kune avo vakanga vasati vapedzisa kubhadhara malicense ake vanouya ka voita payment plan ne department redu re debt collection. Hapana patikamboramba kuti hapana panoitwa payment plan sezvo chiri chikurudziro chakaitwa nehurumende tinozvibvuma uyezve tinozvitambira.
Vemabhizinisi vanonzi vanofanirwawo kupfeka mamaski pavanenge vachishanda, kuve nemishonga wekuzora maoko kumunhu wese anenge achipinda mushopu, uye urongwa hwekuti vanotenga vave kure nakure sezvinodikanwa nemutemo. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Pamusoro-soro yeutungamiri weMPC inotungamirwa naNelson Chamisa yazivisa zvakare nhasi kuti nhengo dzose dzeparamende dzebato iri dzinofanira kumbomira kuita basa reparamende senzira yekuratidza kusafara kwebato iri nekudzingwa kwakaitwa dzimwe nhengo ina dzebato pazvigaro zvadzo muparamende. Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Vachitaura nevatori venhau pamuzinda webato iri nhasi mangwanani, mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance uye vari nhengo yeNational Standing Committee vaJob Scala vati komiti yavo yakabuda nechisungo chekuti nhengo dzavo dzeparamende dzimbomira kuita basa reparamende sezvo ZANU-PF yave kupindira munyaya dzemubato ravo.
Iye zvino maMPs edu tamboti ngambomirai kuwana chokuita neParliament uye nezvimwe zvinhu zvese zvinenge zvine ZANU-PF mukati, tichifamba kuzoti tinokonsulta vamwe vedu kuti tione kuti tozvimisa sei uye kuti pfungwa dzavo dzinenge dzakamira sei panyaya dzokuti maMP edu oramba ari muParliament here kana kuti kwete.
Asi vari kuzviti munyori mukuru muMDCT zvichitevera mutongo wedare reSupreme Court vaDouglas Monzora vati zviri kutaurwa izvi ndezvemugodzi matsuro.
Mamembers of Parliament akadzingwa aya akadzingwa nezvinhu zvavakanga vakanganisa kumusangano. So muenzaniso vakatora party vakaforma imwe party, bato ravatsvangira iriripo vakaforma rimwe bato. Vamwe vacho vakadya mari yemapolling agents, vamwe vakaba mari yomusangano. Saka vanhu vakatora mari yemapolling agents atingati varambe vachingoita members of parliament. Kune vanhu vedu vazhinji muZimbabwe vakanga vari mapolling agents muna 2018 vasina chavakawana nokuti mumwe munhu akatora mari iyoyo kana kuti akatora mari iyoyo akapa vamwe vake.
Vaskala, vatiwo vaMonzora, vaElias Mudzuri navaMorgan Komichi vakazvidzinga mubato ravo nekutsigira kwavakaita mutongo weSupreme Court uyo wakati vaNelson Chamisa havana kusarudzwa zviri pamutemo weMDC kuti vatungamire bato iri.
Zvigaro izvozvo zvakatopiwa vamwe, zvigaro izvozvo zvinopiwa naPresident, hazvina kuelektwa kuCongress. Vakapiwa zvigaro zviyana President Advocate Nelson Chamisa, saka President vari kutsvaka mareplacement. Vanhu vatovapo, zvangosara kungoita due process then zvoanonswa.
Asi vaMonzora vati danho rakatorwa neNational Standing Committee iri harina zvarinoreva.
Dare reSupreme Court rakatonga rikati iro isusu tadzoserwa kuva vatungamiri vebato. Inini ndakadzoka pachigaro changu cha Secretary General, vaKomichi vakadzoka pachigaro chavo cha National Chairman. Zvikanzi Congress dzakaitwa kuunana Gweru neyakaitwa kuBulawayo hadzisi pamutemo. Yakaitwa kuBulawayo yaitungamirwa naMike Kupe, yakaitwa kuGweru yaitungamirwa naWachamisa, dzese dzakadzimwa nedare, dzakanzi hadzisi Congress. Saka chiutungamiri chine chakabuda ikoko hantina basa nekunge tirimo nokuti yanzi haisi pamutemo. Yanzi iri pamutemo ndiyo yakaitika muna 2014 ndokusaka isu tiri vatungamiri.
VaMonzora vati zviri kutaurwa kunzi ivo nevamwe vavo vave kudyidzana neZANU-PF hazvina musoro sezvo vachiti ivo vari kutevedzera zvakaturwa nedare uye nezviri mubumbiro rebato ravo. Munyora anoona nezvemabasa muZANU-PF vaObert Mpofu vakaudzawo vatori venhau kuti sebato havanei nezviri kuitika muMDC. Izvi zvakatsinhirwawo nemushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi.
kovanga kudaro sisi avazwe rekuti nyaya mutongo uyu wakabva ku Supreme Court akaenda ku Supreme Court pana akambobuda here ari member ya ZANU-PF hapana ZANU-PF yakaenda here ku Supreme Court haina akapila ku Supreme Court ndichamisa na nabiti na vamwe vake stati sipo zvakare hatinei nechekuita ne battle le MDC because kuva kudinetsara kwavo kana kuirana kwavo zvina zvinotibatsira kwevo vanozoti nhasi ZANU-PF yapinda pakati pavo nekuti vakuparadzana so vakamboparadzana na vaushman nyure 2004 ne 2005 havana kuti izanu here pavakanetsana na vabiti 2013 vabiti vachinofoma musangano wavo vaelton mangoma vachinofoma musangano wavo na iye job skala vachinofomawo chipato chake che 99 havana kuti dzivose ZANU-PF iri kuvadaro here
imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaconrad gweru vanoti chichanetsa padano ratorwa neMDC yavachamisa ndechekuti nhengo zhinji dzeparamende dzine zvikwereti zvakawanda zvedzimotokari uye vati vazhinji vavo vanorarama nemari inobva kuparamende dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dziri kuyambira kuti nyaya iyi inofanirwa kugadziriswa zvine ungwaru mukati nekuti nhengo dzeMDC yavachamisa dzikasaenda kuparamende kwemazuva akatarwa nemitemo inobata paramende dzinodzingwa muparamende zviri pamutemo ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
vakuru vakati pafa munhu apashaike muroi izvi ndizvo zvave kuitika mubato guru rinopikisa munyika reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa zvichitevera kudzingwa muparamende kwenhengo ina dzebato iri dzichinzi hadzichatevera zvido zvebato reMDCT inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe mukuzeya nezvenyaya iyi tabata sachigaro weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa mudunhu reNorth America vatawanda dzokora pamwe nasachigaro weZANU-PF mudunhu reNorth America zvakare vaRegis Charumbira tatanga nekubvunza vadzokora kuti vanoti kudii nezviri kuitika mubato ravo
tivana veMDC Alliance hatisi kuvhunduka kana kutya hatisi kushaya hope tiri kutorara hope dzerusvava chaidzo nezviri kuitika izvi nekuti tiri kuziva kuti inyaya yeZANU-PF inoita zvichikunya nguo zvekuti inokonzera mhirizhonga mumapato anenge ari muZimbabwe
pacharumbira manzwa zvataurwa navadzokwa izvi munoti
ina handikuoni kuti ZANU-PF iri kunzi iri kuita involve itself pa nokuti Supreme Court is an independent court toona futi isusu kuti zviri kuitika chaizvo chaizvo zviri kuemaneta pakafa vatsvangira ivo vachamisa pakafa mukuru wavo havana kugara pasi navakupi nevamwe vakuru veMDC kuti vawirirane kuti toita sei from here saka nyaya iyi vajonga iyi nomukoma wangu vari panapa I think tikambobudisa ZANU-PF mumutambo uyu tomboregedza mutambo umbotambwa gemu yacho ngaimbotambwa neMDC Alliance neMDCT kana kati zvinhu zvinyatso kufamba ngavapedzerane
chinzwe kuna vadzokora sei vadzokora muri kuti ZANU-PF ine chekuita nenyaya iyi
ZANU-PF ndiyo yakavhura matare edzimhosva anga akavharwa panguva yakanga kuine lockdown panze pekuti ZANU-PF nehurumende vakonsentrete kubatsira vana veZimbabwe panguva yeCovid-19 sezviri kuita nyika dzose dzepasi rose ivo vakanovhura makotsi aiana kunga akavharwa koti haina kuvhurwa Tokozani Kupe haina kuvhurwa Monzoro yakavhurwa neZANU saka unobva watoona kuti uroko rweZANU ruripo ipapo iko zvinezvi paramende yanga yakaadjona yanga ifanira kudzoka kuzongotaurira vanhu kuti takuenderera mberi nekuadjona kana nekuvhara asi panze pekuti pataurwe nyaya iyoyo chete pakabva pamboiswa nyaya imwe chete yekudzinga vatungamiriri vedu saka unongoona chero bofu rinoona rega kuti ZANU-PF iripo iri kukonzeresa ndosaka maona nhasi kwatorwa danho rekuti takutotaura kuti nevacho varimo muparamende ngavachibva vabuda tione kuti ZANU-PF inoramba ichitonga here ichitonga nyika inenge isina paramende
vacharumbira
ndezvaikwanisika kuti MDC Alliance ishande nebumbiro remutemo weZimbabwe constitution of the country saka indiri kuona kuti MDC Alliance ndo pati iri kukonzeresa maproblems muZimbabwe hwani iri kukonzeresa nyaya yemasanction MDC Alliance iyoyi leader wayo akajamba magrave akajamba marinda akatora hukuru parufu akatotanda kuboso Chamisa ndokusaka muchiona kuti mucharamba muchineseka kuMDC Alliance kusikamadzokera kuti zvinhu zvinoitwa sei culturally munoziziva imimi kana munhu mukuru acho hamutori imimi inheritance nepost munofanira kugamuchidziwa Those who get out the Murad and Sonat and Jarama Mineseka, even if you get out of Zimbabwe right now. Vakaiheza vaiheza nipa wanu kona kubasa waka pinda kutamba nzarokoro wawo kuzanu PF nipuna wa Emerson Mnangagwa kutitishande kwa mwechete
kawawe kukola kawawe kukola kawawe
Zimbabwe kukola Mnangagwa ne umbongongo wake alipuramba kutambira woko ilu
aiwa kawawe kukola kukola
kukola mera ewa pebze nruku yako kupaye last minute kwa sara 30 seconds
kaka ndoza after it kapan
ehe vacha rumbira 30 seconds.
He did not say battery to Ganera Zimbabwe. He sees the George Pasne Hondo. Woga, Oga, Nagida, Mungam Popo, the Hokon, there is a disability in Zimbabwe. Mutongo Ake, Wakato Gatiba, Uriko, Shamino Munu, Yagamira, and Lakunesa, and Alcon, there is a Shamir, Iriko, Sagana, and Wachita, which is the Nagita Hondo. The Laku, the government of Zimbabwe.
And says the Mashokum Kanaman.
Ah, Mati.
I don't know. Manzo zvakare kubva kuna sashigaro weMGC inotungamirwa nava Nelson Chamisa mudunhu reNorth America vatawanda dzokora vachitaurawo vari parunhare kuNorth Dakota muno muAmerica neStudio 7.
Katirira ku Studio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutibata mangwanani nenguva dza 6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pa shortwave.
Mamiro akaita zvinhu kuvanhukadzi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vanhu vabatwa neCOVID-19 muZimbabwe vachiri makumi matatu nevana uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana. Asi huwandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Studio 7 yaita hurukuro nemurume akapora kubva kuchirwere cheCOVID-19. Vana mukoti voramba vakatsika madziro padanho rokuenda kubasa kwemazuva maviri chete pasvondo. Makakatanwa uramba achienderera mberi mubato reMDC. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at uanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.uashona.com.
anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC.
Soko izika atisenda bako VOA Ndebele.